na pasi pano zvino shamisa zvino zvandinoona pasi pano zvino shamisa mepo kufuridza ichienda kwainoenda isu tigere pasi pano hapana kwatinoenda zvinoshamisa 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 zvino zvandinoona pasi pano zvinoshamisa zvino zvandinoona pasi pano zvinoshamisa mepo kufuridza ichienda kwainoenda isu tigere pasi pano hapana kwatinoendawo zvinoshamisa 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 pasi pano zvinoshamisa zvino zvandinoona pasi pano zvinoshamisa mepo kufuridza ichienda kwainoenda isu tigere pasi pano hapana kwatinoendawo zvinoshamisa 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 ndezveupenyu hwedu ndezveupenyu hwako ndezveupenyu hweduwo ndezveupenyu hwako zvinoshamisa zvinoshamisa rega zvakadaro rega zvakadaro rega zvakadaro zvinoshamisa 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 zvinoshamisa.